Karigare zvako, pakune wana wairi, awa wana wairi, zvakange dziri nherera, vanga vasina baba namai, waiti kuti kwasvipa, hawazivi chekuya, kuti kwaedza, hawazivi chekuya, vakafunga kuti ndinoenda kundotsvaka basa, vakaenda kotsvaka basa kuna mambo, mambo akati munoziva basa renyiko, zvikanzi ndinoziva basa rekutsa hwai, zvikanzi basa riri pano, vachisenda vachindoutsa hwai, manheru achiuya, apo vanonge vauya, waifunga nebaba wana mai wakafa, vakati baba wedu wakafa, mai wedu wakafa.